anoche hata ure manyapo.
Where I say
this is 40
hata ure manyapo.
40
wana seka chikwe
extra large
wana seka chikwe
bashupi
bashupi tata kuru mutu ya she
dinenge dine bajati yacho.
Hanzi yangu mari yapedzwa nenzenza, so what ndimi here my senza ndinezi budget msandichire kupedzwa dedza nai yakudanu yanonzwa zvima prize andimbotarisa keep change chingova dakisa nditori bobo sababa bona zvekujiwa izvi ndozvigona kana randi bata shavere kurowa bag ndozviona ndave minga ine mazi swag hamundi pedze matadza kundinyudza ndine budget ndiri zindamba kuzwa
Dino chikiwa nrivura ne ice mu glass dino nwiwa mabebe angu ese dino badarira rent vamwe chindiseka una kana state but inga wani dine price tag dine budget yakaipa iri muzipiti ndiri kuvhura imwe account inenge fidelity andikuvhura nemuromo kunga freezity muri kundiseka kujiwa kwangu amuna mabebe amuna kana ma ex ex onongoziva chete ndi Mr. Putiti budget yakarongeka ndakwene 50 cent kunge G Unity
budget yacho dinengedine budget yacho dinengedine budget yacho dinengedine budget yacho
extra large by Sugar Dave boys nomborova but what else could you see as well yeah but